Ini ndini jonga kande miri. Ndichiti heino imisore na udzanasi muvuro gunyana 21, 2015. VMDC votenda kuti pane kutaurirana ne ZANU PF asi vachiramba kuti pari kutaurwa nezve hurumende mbatanidzwa. Midziyo yeZimbabwe yotengeswa kuSouth Africa kuti ibhadhare vachena vakatorerwa mapurazi. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rerunyararo pasi rose reInternational Peace Day. Svondo rino tichatarisa nezvechitendero cheRoman Catholic apo popu vari kushanyira Cuba, America neUnited Nations. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa zuva rerunyararo reInternational Peace Day. Iyi ndiyo misore nhau dzedu dzanhasi munokwanisa kutibata pa 919 a.m. pa 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.